pane vana vechikoro vari kuchina vaitaurwa nevakuru vembasi yezimbabwe koko vachiti vari kuvaongorora continuously vari vanavo vari kutaura navo nguva dzese vese vanofanira kunge vachiteedzera tsika dzinodiwa kuti vasazobatira utachiona saka vari kuchengetedzwa neembasi yedu yekubeijing yekuchina pamusoro pazvo ndege dzese dzinenge dzichiuya muzimbabwe dzakambonzi dzimbomira nevekuchina dzinenge dzichibva kuchina embasi yemuno yechina yakatibatsira vakati vaakumboti kufamba kubva kuchina kusawandisa kana kuti kusaitika sangosara ndeo dzimwe ndege dzinenge dzichipfuura dzichienda nedzimwe nyika saka iye zvinoti ari kutonyatsotarisira chaizvo.
Ko, panyaya yemushonga apa ndeipi yamagadzirira kuti padai ngangotibatsirewo?
Zvakaonekwa nemascientist uko kuchina ikoko kuti mishonga iyo yeHIV ivhairasi ka iyoyo mishonga inorapa mavhairasi iwayo pane imwe mhando inokwanisa kurapa vhairasi rekorona saka matest anga achiitwa iwayo ari kuonekwa kunzi anenge ari kubatsira saka chanyaya kunakidza ndechekuti isu muzimbabwe tinayo mishonga iyoyo saka taitumidzira kwese kumaprovinsi dzedu ese kuti vagare vanayo kwese kumaborder provinces kuti vagare vanayo nemumaprovinsi edu emukati pese pane maairport tavaka pane maborder zvipatara dzese kwaprovincial medical director yedu kuzvipatara kwedu mishonga iyo iriko.